semeni dzakamira zvakadai panoshanda MP achibuda panze achinoita basa reparliament anopuhwa mari inonzi $75 ndeyakabvumirwa nehurumende. Saka basa rese recopac ibasa rehurumende, ibasa reparliament. Harizofanira kuita vamwe vanhu vanonzi ava vanopuhwa mari shoma, ava vanopuhwa mari zhinji, asi vanhu vacho vese vari marii. Pakanyanya kuzoipisisa ndepekuti pakubhadharwa kwemaMP vakapuhwa mari iri pasi pezvakabvumirwa nehurumende.
Asi tinonzwa kuti vadare makatambira mari iyi $25 kuburikidza nekubvuma kusaina kwamakaita mafomu kana nomagwaro aikupai mvumo yekushanda basa iri, ichokwadi here?
Hachizi chokwadi. Vanhu vakazoona kuti zvanga zvikuri nani kuti tiye tinofambisa basa kubvuma kufambisa zviro kuti kubirwe. Vanhu vari kutibira paurongwa uhu ndo vanenge vachifunga kuti ndo varidze. Asi nyaya iyi yekunyorwa kweconstitution nezvese ibasa reparamende.
Mati masvitsawo here chichemo ichi kana chinyunyuto ichi kuparamende kuti munge muchigadziriswa?
Chichemo hachichachisumudza pataa kuvhura sondo rinapa. Ndopa tichachisumudza kuparamende tichibvunza tichida kunzwa mafambisiro emari inokwana kuita 50 million yavakapuhwa ivo vanhu vecopac. Vakapuhwa mari inokwana kuita 50 million yavakashandisa. Saka ndopa tichada kuona kuti ko zvakafamba sei.
Mazuva mangani amuri kutarisira kuti vadare vanga vachipihwa mari idzodzi?
Mazuva aripo vanhu vakashanda kwemwedzi inokupfuura mitatu vachitenderera vari mumaruva vachirara mudzimotokari, vamwe vachirara mumaclassroom musina kukodzera kuti munge muri munorarwa. Asi vanhu vakaona zvakakodzera kuti ngatirarei tifambise basa riende pamberi.
Pane vamwe vari kuti makaita chirongwa cheoutreach mugore ra2010 sei maakuzosimudza nyaya yekubhadharwa iyi gore rino?
Haizikusimudzwa gore rino chete, nyaya yekunyorwa kweconstitution haisati yapera, bhajeti racho harisati ravharwa.